Vazhinji vane mabhizimisi muSouth Africa vanoti dambudziko guru nderekuti hurumende yavamunangagwa haizi kuvapa vimbiso yakazara ingaita kuti vavimbe navo, kunyanya vimbiso yekuti vakadzoka kumusha vachazokwanisa kuzovhura mabhizimisi matsva kana kushanda nehurumende munyararo. Sachigaro wemabhizimisi emhuri yeZimbabwe achiri kusimukira muSouth Africa yeBusiness Link Forum South Africa, vaMarshall General Sukara, avo vane nguva refu vachigara muSouth Africa, vanoti hapana shanduko yatiyaitika muZimbabwe inokodzera kuti nhengo dzebato ravo dzikwanise kudzokera kumusha. VaSankara vanoti mhuri yeZimbabwe iri kunze kwenyika inofanira kutanga yapiwawo kodzero mukusarudza uyo achazenge achitungamirira Zimbabwe.
Zvino shungurudza kuti tigada kuongorora zvatakavimbiswa nemukuru wenyika. Takapinda pachigaro kuti kana vapera mazuva anokwana kuti 100 zvinhu zvanga zvachinja. Kana tichiongorora tichiona, hatisi kuona kuchinja kwezvinhu. Ende kana achifamba panze emukuru wenyika achiti Zimbabwe yakavhurika kuti vanhu vauye kuzoinvesta, tiona kunge haasi kubvira isu. Akusvaka vamwe vanhu uvo kwete isu vasingazivi chokwadi, vasingazivi mamiriro ezvekuZimbabwe. Isusu tinoziva chokwadi. Saka anoziva kuti haagoni kuti atikonvinze nokuti haasi kureva zvaakutaura.
VaAustin Moyo, avo vane makambani akawanda muSouth Africa anosanganisira kambani yemapepanhau neinotengesa kudya, uyewo vari munyarikani musangano weDiaspora Care Forum DICAFO, vanoti mashoko avamunangagwa ekuti vanhu vadzoke kumusha hapana zvaanoreva, nekuti kumusha hakuna mabasa kana mari, uyewo hurumende yavo haizombokwanisa kugutsa mhuri yeZimbabwe iri munyika kana vose vari kunze kwenyika vakadzoka.
Ndakanzwa mutungamiri weZimbabwe vamunangagwa vachiti vanhu vari kudiaspora ngavadzoke kumusha. Hapana maincentives andiri kuona anofamba ne this statement. Kana uchisvika kuZimbabwe uchibva kudiaspora, haufaniri kuti usvike ukompaile CV uchitsvaga basa. Hakuna mabasa kuZimbabwe. Haufaniri kuti usvike kuZimbabwe uite burden kune vanhu vari kumusha. Haufaniri kuti uite an employer, uemploye vanhu vanhu. Ndosaka takatanga diaspora care forum so that mamembers edu vagone kuti vafume makooperatives, so that kana vachisvika kuZimbabwe vagone kuti vawane rubetsero, kuti vawane funding kuti vatange mabhizinesi avo, kana vatengesa mabhizinesi avanga vachiita kuSouth Africa, or kana vaine maideas nogona kuti abetsere Zimbabwe. Ndosaka ndichiti iyi ndiyo voluntary repatriation. You need to have some incentives around voluntary repatriation.
Vagarai Madziva, avo vanobva kwaRusape, vanoti ivo nemhuri yavo vangangode kudzokera kumusha, asi matambudziko akaita sekushayikwa kwemari mumatura, kuipa kwemugwagwa ndiko kuri kunyanya kukonzera kuti mhuri yeZimbabwe iri kunze kwenyika isafarira kudzokera kumusha. Vanoti panguva yose yavanoshanyira kumusha, kushayikwa kwemari hakunyanyi kuvatambudza nekuda kwekuti vanenge vakagadzirira nguva dzose. VaMadziva vanoti pari zvino ivo nemhuri yavo havangakwanisi kudzokera kumusha.
Nyaya yekudzoka kumusha inyaya yakakomba kwazvo tingade kudzoka kumusha tichimhanya, asi nyaya iripo iri nyanya kutibata mata inyaya yekuti kusvika kumusha ikoko tinosvika tichitii. Saka dai zvaibvira hurumende yenyika yaigona kuti igona kugari nyaya yekuti vanhu vagone kuonekwa vachiuya kusha vachavasenza, zvaita kuti pagadzirwe inoita kuti vanhu vagone kuvhota, vagone kutsvaga mabasa ekumusha wari kwawari, nekuti munhu akamusha zvinoreva kuti anenge ari kusinzi basa raari kuita siya zvavakwerewa vanenge kuenda kuzvikoro.
Vazhinji vatakurukura navo varatidza kuti havasi kuzokurumidza kudzokera kumusha, vamwe nekuda kwekudhura kwezvinhu muzvitoro, kushayikwa kwemabasa. Ndakamirira Studio 7 muSouth Africa, ndini Mo Blessing Njoma.